Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro chivabvu 21, 2018. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDCT rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinotisarudzo dzemaprimary dziri kufamba zvakanaka uye rinotarisira kuzivisa zvichabuda musarudzo idzi mukupera kwesvondo mushure mekunge zvazeyiwa neNational Council yebato.
Sarudzo dzinofamba zvakanaka zvikuru sofa. Vana reMDCT vari muprocesi yekusarudza vanotevamirira pamakanzuro nepamembo paparamendi nyika yose yeZimbabwe.
Uko bato rezano PF rinoti kunyange hazvo sarudzo dzaro dzemaprimary dzakaita mutauro mune dzimwe nzvimbo dzakapa vatsigiri varo mukana wekusarudza vanhu vavanoda kuti vavamirire musarudzo.
Takapedza maprimary nzvimbo dzakawanda kuzokuda dzemakandidati. Patakaona kune zvinyinyito zvatakaona kuti zvizvihombe zvinobatika, takaita kuti kuite marirani kukabudawo maresults.
Dare repamusoro reHigh Court rotarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri navaAbraham Mateta vachida kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kudhinda magwaro eBraille aya anokwanisa kushandiswa nevamwe vasingaoni vanenge vachida kuvhota musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro webato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vanoti bato ravo riri kutarisira kuzopeta sarudzo dzemaprimary dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino mukupera kwesvondo mushure mekunge zviri kubuda musarudzo zvazeyiwa neNational Council yebato ravo. Sarudzo dzakaitwa kune dzimwe nzvimbo nezuro asi vanoti kusina kupera nezuro kuri kuenderera mberi nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKomichi.
Sarudzo dzinofamba zvakanaka zvikuru sofa. Vana reMDCT vari muprocesi yekusarudza vanotevamirira pamakanzuro nepamembo paparamendi nyika yose yeZimbabwe. However, takazviita in phases kuti tinyatso kuita basa rakanaka zvikuru. Takatangisa nematederland provinces which is much south blawayo nemuch north. Webasa kuti zvakanakanaka kwakabuda maMP akatobuda kuna muzingwani kuna Siza North vakatobuda maMP akasarudzwa muBulawayo vakabuda maMP vakasarudzwa nevakaita consensus vakabuda kumark notes maMP akabuda kuna Nankai South vakabuda maMP vakasarudzwa ndiona kuna Binga vakabuda neconsensus. So zvakakomba zvakanakanaka. So maprimary edu ari kufamba pamwe chetewo emakanzuro nemamembo zveparamendi. So uko takatobva tikapinda Midlands South nezuro noMidlands North noMarsh West vanhu vakasarudza zvakare makanzuro avo namaMP avo. Tikapinda muMashonaland East nomuMashonaland West tikasarudza zvakare mamembo eparamendi edu namakanzuro avo. Tanga tine sarudzo iyi muHarare, muChitungwiza nomuManicaland ichiri kuenderera mberi. However, munoziva nzvimbo dzakafanana neHarare naChitungwiza ndo mahotspots ka ndo mune competition hombe nokuti vanhu vemutown vanopinda pamaprimary vakawanda zvikuru. Tirikuona kumwe kuna mawadza mukutona maaspiring candidates asvika 7 pamwe mamembo paparliament atosarudzwawo tatova nemaradza vati acho asi kuti hatigoni kubudisa mazita awasati tapa maresults awa kuNational Council yedu.
Ko tiri kunzwawo kuti kumwe kune vanhu vanga vachichema chema kuti pane vamwe varudangoiswa nevakuru ivo vasingadiwe sezvazoita kuti pakandirano makobvu nematete kunanabudiriroko.
Uko kungangova kufungidzira nekutaura kwevanhu. Munoziva kana vanhu vanenge vari suspicious. Zvakaitika zvekuti muHarare muna mamembo aparamendi amwe akadiployiwa kundoitisa maprimary awa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kune mamembo aparamendi vanga vatori kuHange, mamembo aparamendi anga atori kwaChireya, kwekweChireya vanga vari kuMutarabani vanga vari kunzvimbo dzakafana nana Mutare. Inzvimbo dzakanzi nemusangano. Hatigoni kuita maprimary emamember parliament iwawo kana masitting MPs awa asipo. Regai vadzoke, kana vadzoka tozoita maprimary acho. Ndo chimiro chiripo mupati and nezuro vakashedza leadership nemastructures nemacandidates ese Harare. Tavaadresa tivaudza kuti aiwa tokupai rimbo yokuti kwese kunofanira kuita maprimary kunoitwa. Kuti konzidai ma MPs asipo kuti kenodo those primaries asipo zvinge zviri unfair nekuti vari on national duty vari kuita ma primary kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Pane imwe nyaya yanga ichinetsawo ya Muzvare Jesse Majome, zviri kufamba sei?
Muzvare Jesse Majome vakatora action vakatora vasina kuita consult leadership. Ini sa national chairman vomusangano wedu MDC chii ndakatozvinzwa nehama neshamwari kuti Jesse Majome abuda paFacebook vachitaura mashoko okuti vaakusiyana nesarudzo yedu yatiri kuita. Tikati vatavafonera ipapo, foni yakarira kwamazuva maviri ichingorira vasingakwanisi kuanza but however vakazoanza zvavo after 2 days. Ndikaita navo meeting ndikabvunza kuti nai mwanamai vangu zvakambofamba sei nechii chakaitika, wakadi kuuya nemaissues ako formally wakauya nawo kana kuofisi kwangu wakandipira takakurukura. Tikataura maishu za waereza hachu. Aiwa somuna nika hapa kone shungu. Ano kona mge ata misa that review. Waka zita tisata shuka ku consensus. Consensus hii, di process jekuto wano vatauri zani. Vashibatiri wa na mafacilitators. Tikawa engenja, wakataura na president, endi chava engenja sakari. Tuda kutiti mzisise, chite come back together, because Madam Majome mwana we MDCT, enda atisikuda kuti vange vashi, yenda ni mzira zakada.
VaMorgan Komichi vanovesa chigaro webato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa naNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, kunyange hazvo MDCT yavaChamisa iri kuti sarudzo dziri kufamba zvakanaka, dzimwe nhengo dzebato iri nemugovera dzinonzi dzakaparadza midziyo pamahofisi emuchinhoi apo dzaipopotera kudomwa kwedzimwe nhengo kuti dzimirire bato musarudzo dzegore rino idzo dzisina kukwikwidzwa mumaprimary ebato. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzakaita mhirizhonga dzainge dzabva mumawadhi 15 emuchinhoi. Nhengo idzi idzo dzaisvika 50 dzaiti hadzisi kufara nekupiwa vamiriri neutungamiri hwedunhu dzichiti dzinoda kuzvisarudzira vatungamiri vadzinoda. Senzira yekuratidza kusafara kwavo, nhengo idzi dzakavharira vashandi vebato mumahofisi uye kurambidza ani nani zvake ainge achida kupinda mumahofisi ebato. Vatsigiri ava vaipopota vachiti vaida kuti sachigaro wedunhu vaRafael Magunje vauye vataure navo. Mumwe wevanhu vakaita mhirizhonga vaRenius Magorimbo vanoti hapana kuwirana mubato kubva kumusoro kusvika pasi nekuda kwekumanikidza vanhu kuti vamirirwe nevanhu vavasingade.
Hapana kurongeka zvekubvira kumusoro kwachekoko vari kushupana vachana kupenana nje madivisions hobhu kusvika kuzasi confusion yega yega. Vashoma vanozvinzwisisa kuti zvii zviri kuitika kumusoro. Vamwe vatombozivi kuti chii chii chiitika kuti confusion, total confusion jai.
VaMagorimbe vanoti nhengo dzavo dzinofanirwa kunge dzichitsvaka rutsigiro pane kurwisana kwavari kuita.
Mungatokuvara ziso, mungakuvara muromo, atobva zino. Hai, zvine zvakuitika zvacho utozomuona. Ini madhezi acho aripera, nguva yatopera. Hapasina nguva, hapasina nguva yekutomboswera paitwa zvizvi. Patura nguva yemobilization, instead of mobilizing vanhu muswera muinhouse case.
Sachigaro wedunhu vaMagunje vanoti vanhu vari kuita mhirizhonga havazive mitemo yesarudzo yakatarwa nebato ravo.
In terms of MDCT candidate selection yedu, pane zvimwe zvinhu zvatakabvumirana kuNational Council zvatinofanirwa kutevera. Tinosanganisira kuti pose kunoitwa macontestations kungari kuri kumawards kana kumaconstituencies. Tine yatinoti quota system, asi mukati medu taakutoziva kuti tine vamwe vedu vashoma vari kushandiswa kana kushanda nevanhu vezanupf voita kunga vasingazivi maparty policies anenge aripo, and province yoga yoga inofanira kutevedzera zvinhu zvakatarwa neNational Council.
Vamagunje vati vachaongorora vakakonzeresa mirizhonga nedonzo rekuvaranga sezvinodiwa nemutemo webato. Vamagunje vanoti vazhinji vari kuita zvemirizhonga hadzisi nhengo dzavo dzakaperera pazvido zvebato ravo.
Saka tine vamwe vedu vokuti vakazoudzwa manje kuti pavari kuda apa ndipe mayouth kana pemadzimai kana pemadisabled kana kuti ndepe maveterans vanenge vaakumwisa vanhu doro vaakuda kuita noizvo kunge vasingazivi mutemo watakapiwa watakabvumirana musangano. So naizvozvo hatife takadzora tsvimbo nenyaya yevanhu vashoma taakuvaziva endi tiri kutora action against vanhu ivavo.
Kusawirirana kwekuti ndiani achamirira bato munzvimbo dzakawanda kunonzi kuri kuitika mudunhu reMashonaland West nemamwe matunhu. Kwamutare, MDCT yakatumisa sarudzo dzemaprimary nezuro. Sarudzo dzemaprimary dzakakonzeresawo mhirizhonga mubato rezanu PF masvondo maviri apera. Izvo zvakakonzera kuti dzimwe nhengo dzakaita savaDexter Nduna vekuChegutu West navavengai Musengi vekuChegutu East varidze pfuti. Izvo zvakaita kuti vasungwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Bato rezanu PF rinoti kunyanga hazvo sarudzo dzaro dzemaprimary dzakaita mutauro mune dzimwe nzvimbo dzakapa vatsigiri vebato iri mukana wekusarudza vanhu vavanoda kuti vavamirire musarudzo dzegore rino. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muzanu PF vaFortune Chasi vanoti bato ravo rakadzidza zvakawanda musarudzo idzi sezvo vakashandisa nzira itsva yekutsvaga nayo rutsigiro yekuti vanoda kukwikwidzana vanofamba pamwe chete. Ngatinzwei hurukuro yataita navachasi pamusoro penyaya iyi.
Ngakuti isusu maprimary yedu nemashandiro atakaita gore rino, takatangawo nesystem yekuti vanhu ngavafambe vachitaura kuvanhu, makandidates ese vanhu vozosarudza. Isystem yatakatangawo this time, saka kunyange hazvo yanga ine zvipotswa apo nepapapo, takapedza maprimary nzvimbo dzakawanda dzikabuda dzine macandidates. Kwatakaona kune zvinyinyuto zvatakaona kuti zvihombe zvinobatika, takaita kuti kuite marirans, kukabudawo maresults akabuda. Handisati ndasangana nemapepa evavo vakaenda kumatare, saka handisini nyatsoziva kuti kwavakaenda kumatare ndiana vari kuendesa kumatare. Zvakare vari kuda kuti nyaya dzavo dzigadziriswe sei. Chandingangotaura ndechekuti zvakaoma kuti dare rizonge richisvika pekuti rimanikidze musangano kuti itai maprimary zvakadai zvakadai.
Asi zviri mubumbiro remutemo webato here zvekuti nhengo inoendesa bato kumatare edzimhosva?
Kana munhu ari nhengo yemusangano ndokona kunge paanoenda kudare dzimwe dzenguva, sezvo pasina mapepa andatindaona, angangodaro achiendesa musangano kukoti. Musangano wakasiyana nemushandirwi watingati pachirungu employer, zvokuti angamanikidzwa kunzi ita zvakati. Nokuchizenge wamanikidza musangano, ngatiti wabudirira kudare, uchazoshanda sei nevamwe vemusangano kana kuti nemusangano wacho? Saka vanenge vatora matanhe iwayo, chinhu chavanenge vachifanira kuti vazonyatsofungisisa kuti ukama hwavo nemusangano zvinezenge zvakamira sei tichienda kumberi.
Saka zvii zvamunotarisira semusangano kuti nhengo dzinenge dziine zvinyunyuto dziite kunze kwekuenda kumatare edzimhosva?
Zvatinotarisira semusangano ndizvo kana pane zvinyunyuto, kune National Elections Commission iripo yakagadzirwa muconstitution yedu, zvakare yakapiwa masimba nemaregulations akaitwa ayanga akanangana nekuti maprimary achaitwa sei. Munhu anotofanirwa kuti atange aita apiri yake kuNational Elections Commission yotonga matongera ainenge ichiona maererano nezvakaitika pamaprimary. National Elections Commission ndiyo ine masimba ekupedzisira ekuzotonga kuti maprimary aya neaya achabuda ipapo pasarudzo yakaitwa kuti yana achazenge achimirira musangano. Saka handisi kuziva kuti vanenge vaenda kumatare vapedza here maapiri avo, vakaita here maapiri iwayo kumusangano through National Elections Commission.
Takaona kuti sarudzo dzemaprimary ebato renyu dzakaitawo mutauro mune mamwe matunhu. Zvinove zvatiri kunzwawo zviri kuitika mubato reMDCT inotungamirwa navaChamisa. Munoti nezviri kuitika mumapato izvi?
Pane misiyano panyaya yematambudziko atiri kusangana nawo. Akasanganikwa nawo neZANU PF neari kusanganikwa nawo neMDC. Kwedu, prezidendi vedu varivo first secretary wemusangano. Nemusangano wedu wese wakatora position yekuti vatungamiri ngavabve kuvanhu. Asi kune vamwe vedu ava ndokuona kuti kuri kuita dambudziko, nokuti kumwe kwacho uri kunzi uko kuri kufanirwa kumira uyu wealliance. Vanhu vobva vati munhu heyi atatisa tombomuona kuno hatimuzive. Saka matambudziko arusangana nemapato akasiyana siyana. Chaakushamisa manje ndechekuti kuhama dzedu dzeopposition iko kwakwainzi ndo vakuru vedemokrasi, asi haichaoneka ikoko nokuti vanhu havafanirwa kuudzwa kunzi tongwainanhingi. Saka izvozvo manje zvinokanganisa demokrasi. Vanhu ngavapiwe masimba ekuti vasarudze munhu vanenge vachida kuti ave ndiye anovamirira. Nyange vakaita mistake, asi ndeyavo mistake yavaita ivo, ndivo vanozoigadzirisa kumberi. So ndiri kuona kuti both sides kwaitika mamistake but akasiyana, but isu senyika ngatichidzidzai from zvese zvatika izvi. Tizivo kuti vanhu ndo vakakosha tonyatsogadzirisa kumaprimary, nokuti ndiko kunotanga kuzvitonga kwacho. Hakutange pamakwikwi anoitwa pakati peZANU PF neMDC.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU PF vaFortune Chasi vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580-6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Kunyanga hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugara vachivimbisa kuti sarudzo dzichaitwa munyika mwedzi mishoma iri kutevera dzichave dzakachena. Vamwe vanoti havaone paine chiedza chekuti izvi zvichaitika. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Kusave nechivimbo kuti sarudzo dzichave dzakachena uku kwakabuda pamusangano wekuzeya pamusoro pesarudzo. Vanhu vakawanda vaive pamusangano uyu vakati vanotyira kuti Zimbabwe Electoral Commission haikwanise kushanda isina kurerekera divi rebato riri kutonga reZANU PF. Asi mumwe komishina weZEC aive pamusangano uyu vatikubani mwoyo vakati kunyange hazvo vachitambira kuti nekuda kwenhoroondo yemashandiro ayo musarudzo dzapfuura vakawanda vane kufungira kwavainako pamusoro payo hazvireve kuti ZEC ichatadza kuita basa rayo musarudzo dzinouya. Vamwe vakati nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kuti ZEC yave kuedza nepose painogona kuita basa rayo zviri pachena, vane chivimbo chekuti sarudzo dzichange dzakachena. Asi vaibo mandaza vanovenyanzvi mune zvematongerwo enyika vakaudza musangano uyu kuti pane zvikonzero zvakawanda zvine udzamu kusanganisira nyaya yekuti vechiuto vakapidigura hurumende gore rakapera zvinoita kuti sarudzo dzigone kuve dzisina kuchena. Vamandaza vakaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti ruoko rwevechiuto ruri kupindira munyaya dzehurumende vakatiwo vechiuto vanogona kuramba kutambira zvinobuda musarudzo.
Kwangu nekuka muna November and memory as you know hurumende is constitutional to the military government at the moment ndosaka zvikunzika my elections njanga gadzirisa zvinhu go hope yedu.
Pakusagutsikana kweveruzhinji pakuti pane vaive vechiuto vanoshandira ZEC vamoyo vakabvuma kuti ichi ichokwadi asi vakati izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vafunge kuti ZEC haikwanise kushanda yakazvimirira. Asi vamandaza vakatiwo nyaya yekuti kambani yenikuv iyo ine nhoroondo yekuti inobatsira kubiridzirwa kwesarudzo munyika ichiri kushanda nehurumende ndechimwe chezvikonzero zvinogona kuita kuti sarudzo dzisave dzakachena. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Amaisono kuhlendlovu ncube vanove nyanzvi munyaya dzebudiriro nekuvaka runyararo ndemumwe wevakataurawo pamusangano uyu. Amai Ndlovu ncube vakaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vechiuto vari kupinda mumaruwa inzira yekutyisidzira nayo vanhu uye ndeimwewo inoita kuti pasave nechivimbo chekuti sarudzo dzichave dzakachena.
For us to have credible, free, fair and peaceful elections in Zimbabwe pane zvakawanda zvinofanirwa kuti zvivepo. Mauta ngawabve kumamisha adzokere kumabaraka, right? They are for national defense. So this is one of the areas patatarisira kuti pave nema immediate changes. Uyezve nemapurisa futi, they should be there for domestic security. Hatisi kuda kuvaona vachiita partake where they ought not to be.
Amai Julian Mugova vanove Gweta uye varivo nhengo yebhodhi resangano reElection Resource Center vakati pane zvakawanda zvisati zvaitwa kusanganisira kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo zvinoitawo kuti sarudzo dzigone kusave dzakachena. Vakatiwo kushushikana kwevamwe pamusoro pekusajeka kwenyaya yekudhindwa kwemapepa ekuvhotera inyaya inogona kukanganisa mafambiro akanaka esarudzo vachiitiwo vezeka havafanirwe kungotaura chete asi kuti vanofanirwa kuonekwa vachiita zvinhu zvinoita kuti vanhu vave nechivimbo chekuti vari kuita basa ravo nemazvo.
Assurance kutaura asi tinofanirwa kuona nemaitiro not kungonzwa nemuromo because iyo constitution yakatsigirwa neZimbabwe yakatotyorwa kare sezva tinoziva muno muZimbabwe. Saka the commission needs to earn the people's trust and assurance alone is not enough.
Musangano uyu wakaitwa nesangano reZimbabwe Christian Alliance richishanda pamwe chete nesangano reElection Resource Center. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Dare repamusoro reHigh Court nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri navaAbraham Mateta vachida kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kudhinda magwaro ekuvhotesa eBreu ayo anokwanisa kushandiswa nevamwe vasingaone vanenge vachida kuvhota musarudzo dzegore rino. Nyaya iyi inonzi ichanzwikwa nenguva dzemasikati. Zeki yakatozivisa kare kuti haisi kuzodhinda magwaro eBraille sezvo isingazivi huwandu hwevanhu vasingaone vanokwanisa kuverenga Braille. Asi vemapato anopikisa pamwe nemamwe masangano akazvimirira vari kupomera Zeki mhosva yekutsikirira kodzero dzevasingaoni dzekuti vavhote muchivande. Tabata vamateta ava vanove Gweta kuti tinzwe zvizhinji.
Kuvhota pasina aziva kuti wavhota sei ikodzero iri mubumbiro remutemo. Saka muapplication yatakaita iyi takati isu tinoda kuti ZEC itibvumirewo kuti kuve nenzira. Hatina kutaura Braille chete, takataura kuti vanogona kushandisa template ballot kana tactile ballot. Zvekare muchikumbiro ichi takati kune vaya vanozoda kuvhota vachibatsirwa nevavauya navo ngavabvumirwe kuti vangovhota vachibatsirwa nevavauya navo, kwete zvekuti pave na presiding officer anonzi anenge achizoona kuti ndizvo here zvaitwa. Saka ndo chikumbiro chatakaendesa. Saka tinofara zvikuru kuti chikumbiro ichi chichanzwikwa nedare.
Asi takambonzwawo kunga Zeki ine zvikonzero zvayakapa zviri kuita kuti inge isingadhinde ballot paper yeBraille musarudzo dzegore rino, imi hamuna kutambira here zvikonzero zvavo izvozvo?
Chekutanga mukatarisa pazvikonzero zvavakapa, chikuru chacho chaive chekuti ZKIT iyo haizivi kuti vanhu vanoda kushandisa Braille ballot vangani. Asi mukatondera muna 2018 chikwata chevaongorori veSADC chakatsutsumwa nekuda kwehuwandu hwevanhu vakabatsirwa kuvhota. Chikati icho zvakakosha kuti sangano rezvesarudzo rifunge nezvekuita kuti kuve nenzira dzakadai sana Braille ballot nekurijusa kana kudzikisa huwandu uhwu. Saka 5 years dzese pasina chavari kuita vozotaura kuti hatizi kuziva kuti huwandu hwakadii. Ndochekutanga. Chechipiri, mukoma Kandemiri, kana tichitaura nezvekodzero hatizi kutaura nezveyatingati privilege, tikutaura nezvezvinhu zvekuti kana uri munhu unotori nazvo. Saka kuvhota muchivande ikodzero, hapana angamuka achiti handidi kuti uve nekodzero yako, asi obva ati kuchave nesarudzo dzakajeka mushure mekunge vamwe vasina kodzero dzavo.
Tinoona kuti vamwe vakaremara vanonetsekana nenyaya yekuti panee pachivhoterwa havakwanisi kupasvika, dzimwe nguva panee pachitoda rampu kuti vange vachisvikapo kana kuti mafambiro avanoita. Zvimwe zvezvinhu heri zvamakaisa muzvichemo zvamuina zvamuda kuti zvigadziswe nezeki kudaroko?
Ndine urombo kuti patakaitawo application yedu, sezvamunoziva nature yemacourt application ndeyekuti munofanirwa kutaura nyaya dzinogona kubatika panguva iyoyo. Saka takaona kuti tikataura zvese zviri kushungurudza vanhu vakaremara muhwandu hwazvo, asi application racho raizokurisa. Saka pari zvino takangozvilimita mukutaura nezvekuvhota muchivande yatinoti secret ballot kuitira vanhu vasingaoni. Asi tinotarisira kuti munguva dzinotevera mamwe masangano achatibatsira kuti aitewo zvichemo zvine chekuita nekusasvikika panzvimbo dzesarudzo.
VaAbraham Mateta ava vakakwidza nyaya yekuti zeki dhinde magwaro ekuvhotesa eBraille vari parunare neStudio 7. Zvakabuda mumitambo yePremier Soccer League yakatambwa munyika neZuro zvakabuda zvakadai: Dynamo 0 FC Platinum 2, Islanders 0 Caps United 0, Black Rhinos 1 Triangle 0, Shabani 0 Chapungu 1, Koti Mutare City 1 Herentals 1. Zaita shanje, tingadai taenderera mberi tichinzwa kambo katuku bopoto kubva kuna Oliver Mutukudzi kachiuya kwamuri kachibva kuna ku Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisira misoro yenhau dzanhasi. Bato reMDCT rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti sarudzo dzemapuraimari dziri kufamba zvakanaka uye rinotarisira kuzivisa zvichabuda musarudzo idzi mukupera kwesvondo mushure mekunge zvazeyiwa neNational Council yebato. Ukuo Zano PF inoti kunyanga hazvo sarudzo dzemapuraimari dzakaita mutauro mune dzimwe nzvimbo dzakapa vatsigiri vebato iri mukana wekusarudza vanhu vavanoda kuti vavamirire musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.